Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo kwakaitika nezuro muHarare. Nasi akwana makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa mumigwagwa yemuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nezana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 3,169 zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevanomwe nezuro. Vanhu gumi vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana uye vanhu makumi matanhatu nevanomwe vari vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa nevamwe vanhu gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora murau weCOVID-19 regulations pamwe nekukurudzira mhirizhonga. Vanhu ava vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutongi wedare reHigh Court muBulawayo apa mutongo wekuti mapurisa anofanirwa kuunza kudare mukati memazuva matatu anotevera vatawanda muchehiwa avo vasingazivikanwe kuti varipi mushure mekunge vasungwa nemapurisa nemusi wechina. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu zvichitevera chikumbiro chechimbi chimbi chaitwa neGweta vanqobi lestole chekuti mapurisa aunze vamuchehiwa kudare. Vamuchehiwa muzukuru wemutapi wenhau Mududhuzi Matutu uyo ari kudiwa nemapurisa. Vasitole vato vaita chikumbiro ichi nekuti vamuchehiwa havasi kuzivikanwa kwavari kubva musi wavakasungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dzamatutu. Vasitole vati dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application yehabeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaunze munhu kukoti tiruziziva kuti munhu uyu akasungwa musi wa29 Manero kubva ipapo paakasungwa haasi kuzikanwa kuti ari kupi. Naizvozvo tazoenda kudare huru kuHigh Court kuti rikompele mapurisa kuti ngaaunze munhu kukoti. Application yacho yagrantiwa.
Matutu uyo anove mupepeti webepa nhau repadande mutande rinonzi Zim Live ari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Studio 7 haina kukwanisa kutaura naMatutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakange rakarongwa kuratidzira munyika mose. Vahlatshwayo vatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Kuchiredzi unanapo mugido vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo kanzela Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato reMDC Alliance kumashuraland west kanzela Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama
Tabata mtauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro, uye kuti kune vakamhangara here, kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja, vakati tizovafonera mushure mekanguva. Patazovabata, vati vange vasisiri pabasa. Mune imwe nyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose, uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya, kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa, uye angozvidoma nezita rekuti amai Tanaka, ati akwanisa kuya kubasa pasina kunetseka.
Nasita famba zvakanaka hatina mapurisa arimo hamu murodhi ari kufunza tsamba but hatina mboita problem now kushanda tirikushanda hedu zvakanaka hatina but hamuna vanhu mutauni
mumwe womugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroadblock mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha
Transport yanga isikunetsa but mapurisa ndanga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asi ndafamba zvakanaka vanhu vanga vasimo mutown makuseni vangwari washoma asi izvozvo hazvanani vanhu vati wandei mutown tiri kukwanisa kushanda mbija nambija
sangano re 31st July movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Ava makore maviri nhasi kubva pakapfurwa vanhu vatanhatu muHarare vakafa mukuratidzira kwakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vanhu vachinyunyuta nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore iri. Mauto akapinda mumigwagwa akapfura vanhu vairatidzira izvo zvakashorwa nepasi rose. Hurumende yakamanikidzwa kuumba komisheni yekuferefeta zvakaitika. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKhalema Mohlande ndivo vakaitwa sachigaro wekomisheni iyi. Komisheni iyi yakakurudzira hurumende kuti iripe hama dzevanhu vakapfurwa ava uye kubhadharira mari dzechikoro dzevana vevanhu vakapfurwa vakafa uye kuona kuti vakapara mhosva idzi vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakaitika musi waNyamavhuvhu 1 2018 hazvifanirwe kuitika zvakare munyika yakasununguka seZimbabwe. Vatiwo hurumende irikugadzirisa zvose zviri muMohlande Commission report kusanganisira kuripa hama dzevanhu vane hama dzakafa idzi. Tabata mumwe wemakomishina ekomisheni iyi vaLove Momaduku avo vanova zvakare mutungamiri weNational Constitutional Assembly avo vanoti komisheni yavo yakabuda pachena kuti vanhu ava vakapfurwa nemasoja nemapurisa.
Chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro reMohlande Commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu 1 kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zvaya kuti chii tiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotokwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvaakuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga changa chakakosha paripot yeMohlande Commission yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika musi wa1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutown nevamwe vakazofira kuchipatara vaine magunshot wounds. Ndeani munhu akaita izvozvo? Izvo vanhu ivavo vakafurwa nani? Komisheni yedu yeMohlande yakati vanhu ivavo vakafurwa nemasoja nemapurisa. Saka ichocho icho chisungo chakatobudwa. Hurumende yakatambira zvinhu izvozvo kuti masoja nemapurisa ndiwo akaita izvozvo. taida kuti commission yaida kuti zvinhu zvitambirwe nevanhu. Saka iyoyo is one point. Chechipiri chatakataura mucommission takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita mademonstration, mapurisa nemasoja havafani kudarikidza mutemo wekuti vayasobata kuti mademonstrations asaita violence, asi havafani kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuita zvakadaro. Vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyange vasina kutevedza mutemo, anenge asina kutevedza mutemo anofanira kusungwa asina kurova.
Matimi, chimwe chisungo chakabuda necommission iyi ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafani kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo. Tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa. Munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mucommission yamakanga muri?
Handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro, nekuti nezuro kana chara musi wa31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati demo yatiri kutaura. Mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda, pamwe pane vanhu 400, 500, 1,000 vari kufamba vadi. Zvakaitika muna 1 August vani zvokushudha kana kuita futi kune vanhu vanga vakawanda. Hatina kuona mademonstration eruzi rwaurutaurwevanhu. You know mademo aiitwa anoitwa kuna kuamerika ikoko, when you get demonstrations the pictures dzinobuda dzinenge dziri pachinga kuti pane demonstration. Hatina picture kana one inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations eruzi rwatakadila narwo mumontante commission.
Imi semakomishina anga ari Mohlande commission aya, munotevedzera here zvinenge zvichitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo?
Tinoromba nekuti isusu semacommissioners emontante takatopedza basa, hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita. Takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa1 August toona kuti ndiani akakonzera zvinhu izvozvo, tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa. Tikapa marecommendations iwawo ekuti masoja nemapurisa haafaniri kuita zvakati, uyewo vanotaridzira haafaniri kuita violence. Akazvinyora futi muripoti iyoyo. Zvaakune vanhu veZimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa nemontante commission zviri kutevedzwa here. Hazvinhu zvemontante commission kuti ione. Ndingada kukupai muenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati. Havasiri maMPs anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here. Kunenge kwatova nemapurisa, kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro. Saka ibasa recivil society, magroups akasiyana siyana nemapolitical parties akasiyana siyana nevanhu vemuZimbabwe, nekuti commission report yedu inganditi zvibude pachena, munhu wese anayo. Mimi sevatiri wenhanhu nayo iri paintanet, anyone anokwanisa kungoclog out oda kuona mondane commission anozviona. And then hazvisi zvekomishen kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo, basa ravo akatodi akatopedza. But ndichiri panyaya iyoyoyo ngandikurumidze kutaura kuti Montante commission yakarekomenda zvokuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika, kwete kungotaura zvatenge tisiri kuona kuti zvakaitika. Sezvavanga vataura pautanga kuti rutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa, iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi. Media ngaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvadi zvaitika.
But vamadhukuka kana muchiti media yacho tisi vanhu vacho, tinayo mavhidhiyo, tinayo mapikicha, tine vatori venhavo vaiona vanhu vachisungwa nekurohwa nezuro.
Kana ukanditumirawo ndingazopatoita interview nei ndanisati ndamaona mavhidhiyo zvaautaurewa.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Kwete hationi hurumende yeZimbabwe ichitevedza zvakatarwa neMohlande Commission, iyo yakabhadharwa mari zvuru nezvuru zvemadhora ekunze kuti ivheneke mhirizhonga yakaitika musi wa1 August 2018. Asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa neMohlande Commission, zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe, uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove yekuti vaone cheuviri, uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vano vagurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri muMohlande Commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswa sei. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ko zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko? Handiti basa rakaitwa neMohlande Commission rakapera muna December 2018 nemhaka yei zvichiramba zvichitora nguva ivo vachiziva zvinoda kuitwa? Hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi wa1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda muMohlande Commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi paroda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa neMohlande Commission.
Imi semasangano anohwira kodzoro dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo Mohlande Commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anohwira kodzoro dzevanhu tichishevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa muMohlande Commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoshoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo, vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasi kekutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chero nguva yekukura hundi chaiyo pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifana kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndo hunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu muAmerica vari kuenda kunovhota musi wa3 Mbudzi musarudzo yemutungamiriri wenyika. Mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vachange vachikwikwidzana navaJoe Biden, avo vachange vakamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaviri ava vari kupinda musarudzo iyi paine musiyano mukuru pakati pemapato maviri aya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichitaura nemadzimai akasiyana siyana vanogara muno muWashington, avo takaona vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachiti ivo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uye zvekuti zvii zvavanga vari kutaura pamusoro pekuratidzira kwavanga vari kuita.
Chaita zvinhuye panapaka ndechekuti neno handisi kufara nesituation iri kuZimbabwe. Ndoda kuratidza kuti handisi kufara zviri kuitika kuZimbabwe hazvisi korekti. Chiripo ndechekuti vanhu vashoma ndo vari kudya upfumi hwenyika yese. Isi tichiona moto tichisafa, vanhu havana chikafu, vanhu havana mari, havana magetsi, hatina fuel, petrol chai unonorarira mukiu. And takuti aiwa taneta nazvo, taneta neujanyi, taneta nekubiwa, taneta nekuopresswa nevanhu ivava. And tikuti kana vatozvitadza ngavachibve taneta.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, munoona pane zvichasanduka here musure mekuratidzira kwamaita?
Hazvichatofanira kusanduka. Tikaramba takaisa pressure kudai oso zvinotofanira kusanduka because tisu vanhu vacho, tisu varidzi veZimbabwe, tisitofanira kutaura kuti hatisi kufara nazvo. And iwo reaction yaitoratidza kuti vari kutoona kuti hatisi kufara. Saka tikaramba takadai zvichatoita chete enda timiri kusvika zvaita. Tumboti vanhu veZimbabwe ngatisanetei. Ngatisanetei istikaneta iyo vanenge vatowanawo mukana wekuti varamba vachingoti vachingosijanyire. Ngatiti zvatatanga kudai so toramba tichishingirira, toramba tichipusha, toramba tichienda mberi kusvika zvaita.
Ndinonzi tafadzwa matinenga. Ndiri chizvaro cheZimbabwe anogara muno muWashington. Chandipa shungu yekuti ndiye muno mudzwara nhasi panguva yeCovid. Ndakateerera zvakataurwa. Neana hanzvadzi dzangu dzemuZimbabwe dzakati July 31 ngatisanganei tichishorokodza kutadza kwegavhenmendi yedu inova iyo ZANU-PF kupa vanhu chavarifanira kupiwa chikafu, healthcare. Right now tikanguva yeCovid asi tikunzwa kuti madoctors havana equipment nePPE yekuti vakwanise kushanda. Manesis ari kutya kuenda kumabasa. Inini sechizvaro chekuZimbabwe chinogara muno mudiaspora ndakasvika onus. The onus is only on the Zimbabwean ari kumusha asi it's on me as well. Takataura tikaramba tichingotaura kuti pauri ipapo ita zvaunokwanisa. Kana uchikwanisa kuti unyore something on WhatsApp, kana uchikwanisa even kuenda paFacebook or even on Twitter, you know kuti that will have an impact. Nokuti zvizvozvo ndo mashopi vayo ari kuchizvidzira government yenu achitarisa kuti zvamuri kunyora. Saka zvichireva kuti zvoni unokwanisa kuita have empathy semwana ari kudiaspora about the people vari kuko kuZimbabwe. Tombotarisa kuti muri kuratidzira panguva iyo chirwere checovid-19 chiri kurura imo muno muAmerica nekuZimbabwe. Pane zvamakaita here kuti mugadzirire kuti musazowanikwe muchibatira chirwere ichi kana kutapurirova?
Tataura kuti munhu wese ngauye akapfeka masi uye nehand sanitizer yako. Usamhorese munhu, usahage munhu nokuti ndokupasa kunoita chinhu. Saka vanhu taungana takasangana pano tiri 6 meters apart tiri kutaura tichisangana asi tichiziva maguidelines. Ndakumhoresa imose. Ndiri chizvarwa cheZimbabwe. Chandibudisa kubva kumba kuuya kuno muno muno muWashington DC munova mandinogara chinhu 1 chandinetsa chaitika kumusha chekuti vanhu vatadza kunoratidzira zviri kuvarwadza mukati mekurarama kwavo kuZimbabwe. Asi vanhu vanga vakapa oath kuti vachange vachiprotekta nekuserva nyika ndivo vaenda kunogaririra vanhu vari kuvaita kuti vavepo pachinzvimbo izvozvo. Havana kuda kuti vaone munhu ndosvandisimudza izvozvo zvaindirwadza kuti of all people masoldiers nemapurisa anofanira kunga achizvichengetedza kwete kutyisidzira vanhu nekuti zvatiri kurwira izvi hatisi kurwira kuti munhu wana agute sezviri kuita hurumende iri kurwira kuti munhu wese agute kubva kuneiwo mapurisa acho neiwo masoldier. Asi nyangwe COVID haina kuda kuti indimise nenyaya yazvataona kumusha.
Dai maiwana mukana wekutaura navo masoldier nemapurisa aya maiti chii? Dai vanga vakateerera parizvo.
Dai ndaiwana nguva yekutaura nemasoja nemapurisa ndaivaudza kuti makwapa mhiko yekuti mushange muchidzivirira nekuprotekta nekuseva nyika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutefe.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata muimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings kuti timbokurukura nezvavari kuita semuimbi munguva ino yelockdown. Togamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Chamson.
Ndinofara mukoma Jonga, makadini ikoko?
Aiwa, kunotiri vapenyu chose mukoma Chamson. Tati timbonzwa nhasi kuti imi semuimbi muri kurarama sei munguva ino yelockdown vanhu vasiri kubvumidza kufamba famba. Tinoona kuti hamusi kukwanisa kunge muchiita mashow amunosimboita.
Mukoma pakati omei pakanyanyisa kuoma zvakanyanyisisa kana tripa nhau yekuti tingashanda zvakadini tiri munguva yakadai yeCovid-19. tinoona ma musician vari padambudziko rakati kurei nekuti vazhinjisa ma musicians vanongomira nekuita mashows avo sezvo munoziva kuti nyaya dzema royalties dziya dzakaenda kare kare dziya nekuda kwechinhu chinonzi piracy saka ma musicians anga ari kurarama kana kuti toti anorarama nenhau yemashows saka zvinhu zvakatiomera zvikuru kusanganisira neniwo nemamwe ma musicians.
Saka muri kurarama sei kana musiri kukwanisa kunge muchiita mashow nguva iyo ino yelockdown? Muri kuwana rubatsiro here kubva kana kuhurumende kana kune mamwe masangano?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Kurarama kwemaartists kwakaoma panguva inoiyi, kwakanyanyisa kuoma zvakanyanyisisa nekuti hakuna zvakanyatsosimba kana kuti zvingati zvasimbaradzwa kubatsira vaimbi kusanganisira neni wacho ndiri muimbi. Saizvozvo hakuna zvati zvasimbaradzwa kuti zvingabatsira vaimbi kusvika pari zvino kubva zvatanga COVID-19 muna March. Saka we are totally grounded, we are stuck, hatina pekuti tingati todini pakati omei.
Tiri kuonawo vamwe vaimbi munguva iyo ino yecovid lockdown vari kutowanawo mukana wekunge vachigadzira nziyo itsva. Imi mune zvamuri kuitawo here kudivi remimhanzi iroro?
Tiri panguva iyo yelockdown tiri kutoshanda zvekare zvimwe zvishandwa zvatoda kuti tizoburitsa pamberi apa. Seni ndaane maalbum anokwana maviri nekuti ndine album rananga ndatopedza ndatotarisira kuti ndogona kuriburitsa 13 June. Ndopataida kuburitsa album iroro pabirthday rangu ndikati ndongoriburitsa pabirthday, so hazvina kuzofamba saizvozvo. Nekuda kwecovid iyoyo takaona kuti tiburitse album vana vagara mudzimba. Album rabuda rinoda kupuwa airplay, rapuwa airplay at the same time ropromotwa album nemashows. So ndakabva ndagara pasi ndokuona kuti hazvindibatsiri kuti ndiburitse album rongoenda kuradio, but vatsigiri vaya vanenge vachida kuzoona chamu wacho vachitenderera achiita mashows kupromota album. Saka takangohoda album rerya ndobva zvandipa mukana zvekare wekunorekoda rimwe album. So pane maalbum maviri.
Mune kambo here kamungati aka ndiko kari pamusoro pane dzamakaburitsa pamadamba refu maviri enyu aya?
Chokwadi, ndine singu yandaburitsa pari zvino inonzi Nhoroondo, ndo iri paalbum randamboreva iri rinonzi Gamba Remoyo. Chakaita kuti ndiburitse singu iyi inotaura nezvenhoroondo yemagamba rwendo rwakafambwa nevakavamba chimurenga ichocho. So ndakaona kuti tava pedo kunosvika kuHeroes Day, Defense Forces Day. So ndakaona kuti nini zvakandikoshera kuti ndochingobvisa singu iyoyi yoenda kuvanhu woigamuchira woinzwa. Albhamu iri rakamira riri pastandby kuitira COVID painonzi yamboreruka zvishoma albhamu richiburitswa, asi singu yambotungamira nekuda kwekuti iri kutsanangura Nhoroondo yeZimbabwe sizvo tatasana nezororo remagamba. Ndo pfungwa dzakandipinda kuti chirege ndingoburitse singu iyi, asi iri paalbum rinonzi Gamba Remoyo. Ndinotenda mukoma Jonga.
Aiwa, nesuwo tinotenda zvikuru mukoma Chamson nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kumuimbi wemusambo weSungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings muchirongwa Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7. Ndoti ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichipakurirana chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Murara zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu wevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pa60 nevanomwe. Vanhu 13 vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo. Nhasi ranga riri zuva rasvitsa makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kunqabakazi 2020 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
ekuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathela umkhuhlane
inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu beyibuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018 iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31 lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokho kukweze inani lasebefunyenwe belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3169. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathelana umkhuhlane ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana, abantu babekhohliwe vele bengathi abakaze bezwe ukuthi ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi ke imikhankaso ingayenziwa kakhulukazi lawa abalesikhathi sokufundisa abantu bayifika endaweni ezinjengamabhanga lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho ukuthi ke le mali ibe khona emabhenki ukuze abantu bengalayini, lokuthi amabhasi abe khona abantu bengalayini belayini amabhasi ngoba nxa befonele amabhasi laphana kuthi ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le-social distancing kanye lokugqoka ama-mask?
Lokho esikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke amamaski, bageze izandla ngesepa kumbe ngamasanitizer. Kodwa usizi ukuthi abanye abantu uyabona umuntu evale umlomo amakhala esegcekeni evele ekhohliwe, umbone edonsa imaski nxa sethi wabona amapholisa nxa ihamba endleleni, okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze. Abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga, abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane. Kodwa ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imaski ukuze uzame ukuzivikela kanye lemoli yakho lalabo bathandayo.
Umnumzana Michael Mdlala Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fazai Maere lomlobi odumileyo uNkosikazi Tsitsi Langarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibheyili ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. KoBulawayo khona inkantolo yeHigh Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Muchehiwa kungakedluli amahola angamatshumi ayisikhombisa lambili 72 hours. UMuchehiwa ubikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunzi sayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithe esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ede sithi uzadubula abantu emelele ukutshaya abantu kanti atshaya i-tactic abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho ke siyabonga mahlabezulu azange sibone udlame njengoba thina vele ede sibona ukuthi laba bantu basimelele ngemkhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu bede befuna ukwenza i-genocide yona leyana abayenza nge-5th Brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti shua abantu laba bakhuluma ama-human rights hayi ayisikho ama-human rights kanti aqalisela ngaphi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhla kaJanuwari labo kwabantu balahlekelwa impahla. Abantu uhulumende wagcine sebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abatshabalelwa izitolo, kanti izitolo lezo njengoba zingeza abantu laba bazizamelayo zazidilizelwani, abantu babelinyazelwani laba bantu. Oh, nxazokuphelile ukuganga kwabantu laba sokuthiwa human rights. Human rights, where do you start measuring ilokuzeni yama-human rights now usenza into eqondileyo kulokuganga la? Ngako akusoze kuvuma akale lokho ebantwini uhulumende ukukhangele uyakubona. Yikho ke imizamo yabantu bonke abayizana uPF babe bezama ukuthi bavikele uhulumende wabo. Uhulumende nxa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungiselele ukhetho olubuyayo, hayi cha ubudlwangu udlwangu lobudlova lobesibubonayo. Abantu laba babehamba bechisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuna ezibhedlela emgwaqweni kwese kuthiwa khona hayi ilungelo lwabantu, ilungelo labantu, ilungelo labantu, abantu bezenza ubudlova obunjalo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF. Uzulu wez Zimbabwe ubekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela. Abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Abanye batshaywa balimala kakubi. Abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo ukuthi izeluleko ezethulwa yikomishini eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa ngoba nanku amabutho alokhe enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu. Lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika zona ezithi imuli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa kanti lamasotsha abulala abantu laba alokhe engakajeziswa. Kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Kepha igqwetha umnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba injongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. Ngoba selokhu bangenayo akula langa or akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisa laloba yiziphi indlela ukuthi behlukumeza amalungelo abantu. And ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isisekelo sombuso. Ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze. Kodwa uma sikukhangelisisa akumangazi ngoba abakucalanga kathesi. Anje nxa sinanzelela umbe sikhangela okwayenzakala emavikini adlulileyo kwabotshwa amagqwetha othabani impofu omakanza labodumisane kobulawayo. So i-government yananzelela ukuthi akula nto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo.
Ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu. Njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapholisa singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus.
Amapholisa ebebhoda indawo zonke esethusela abantu njalo itshela abantu ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ekudoyidweni uzatshaywa njalo uzabotshwa. So kuyisimanga ukuthi sibe lamapholisa angela nhlonipho lesisekelo sombuso ngoba akule esisekelweni sombuso ukuthi umuntu ma engabe esenza icala. Angisho ukuthi khona udoyidwe yalicala. Ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya kumele abotshwe ehanjiswe imithethwanda. Kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume ngumbe intizolo bagcine besesaba ukuthi bephume ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa ahloniphe isisekelo sombuso.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe lamlela nampawa kuvembula.
Kweze mapandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abanengi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kubika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi ezigoqele Studio 7 ezigabeni ezijiyeneyo zeMathabeleland South ezigoqele Plum Trekkers eGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uzulu emakhaya lalo selije izakhamizi zingela lendlela zokuziphandela. Isakhamuzi emathiya ematshetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulaba abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyenza okukuthi ekuseni sipheka amajodo abantwana badle, ntamama sesigoqoza kokokwizimputshwana okukhona. Labantu abahola i-social welfare balutshwane yibo abethu kwesikhathi omnyanga aholo i-social welfare uhambe uyecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla la ukwanisa ukumbisela igogoko leliyami. Hhayi, simasimanga kahle, besicela ukuthi ngaba kithi laba amadona abasizwela abasinika ukudla.
Amazwi kwamancube agcizelelwe unkosikazi Mark Moyo oyisakhamuzi emawane yena odwa urhulumente kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthiwa kuyakhethwa. Ukukhetha kubo omunye engabeki imbiza eziko ozahambe ecela impuphu ephethele umgane ecela impuphu ebantwini. Abagogoko amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekutheningi lingasenelisi ukuthenga ukudla okugoqela impuphu kujesini isakhamuzi emawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlala ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezinsuku ngoba sokubamba nje kwenkani ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthula Leya laye uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akasekelwe nguPrescious Gala ohlala eKezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Godwe Ncube uthi ningi lezakhamizi selizemba egolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithi makho osesabathola ngenxa yendlala, sebedingi sebegijimela umkutu kuyatshaya iganga, sebedina iziganga sibiloku ukuthi bazama ukudinga imali indlala nxa engangakuti azuzi 2 points abasadli.
Inhlanganiso ye-World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angamakhulu amabili namathumi amahlanu $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uzulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ukubhubha kwamnumzana Parents Siri obengumphathintambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Khumbo lithi uShiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe wegugrawund.
Nguye uParents Siri lomnanga kwalomgabe labanye babo bakuzana PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlubulweni yamathebelelensi.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba yegugurawundi lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda uAlbert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxalo unkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo webandla leMDC kuWelsh branch eBilitane. Sihlaziya ukutshengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into enhle kakhulu njalo ukutshengisela idemokrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokrasi njalo ayalandela imithetho efakwe elizweni ukuthi abantu kufanele badingisele ngokukhululeka bengayithuselwa. Kungalakuvikela ukuthi batshengisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kunento abayifunayo batshengisele ezilungu ukutshengisela kwakhona kungekho violent ulandela umthetho obekwe lilizwe kuyinto eqakatheke kuyinto enhle kakhulu and abantu baphumile ngapha eBritain hhayi uyazi bekukuhle kakhulu kumangalisilela ukhanda uyazi bedingisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni ungakhangela ukuthi ucorruption liyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isayisteni ilizwe lethu
ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele
ukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithiyeneyo kodwa umthetho wakhona ungavela upractice ufake into practice ukhanya sikhambane sinenjalo sokuyinto engani iyakhambanisa abantu izingqondo ukuthi kanti osokuyikho sekufanele sikwenze kuyini siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreaka irecord yeku-abusa ama-human rights of all kinds violation of human rights of all kinds be they sexual violations be they human rights be they freedom of expression lapho kubona labanye bebotshwa abama-marginalists abayibo abathabi bezindabo abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni kulokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abanjengabona labo nxa beveza ukuganga okukhulu okungaka kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento embi eyenzakalayo kodwa ihulumende wonke umuntu obeza into ezingazazo ukhanya ngani esenza into embi sase sikhanyi sengikhanye nangabona kulabantwana futhi abanye abankazana awe-university laphana abanye ababebedemonstrata ngokuthula belandela umthetho obekwe yiwo ihulumende baphicine bebotshwa njalo so ngasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani njalo sibona ukuthi lapho xa kufakwa lamapholisi ezindaweni namabutho abayibo abathi abaninibese babe basigcine basikhangelele basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo kodwa asikwazi ukuthi kathi sebevikelani kahle basikwazi ukuthi kuhamba njani
ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini ungathi uhulumende kodwa umbiko usitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngaye ovela kwamanye amazwe kumbe ubona iphumelele ngokuthi abantu abaphumanga baya ezitaladini eZimbabwe
hayi uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalwane sayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapha uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi khathi siyezwa ikhuluma lapho ukuthi liyasolasola kusolweni kuyini kasihlale phansi sikhulume sibumbe into into sindawonye kodwa a-a sezwa nomunye nje thinamasa laphana ikhuluma ngokuthi abantu kufanele bethaywe xa besiya kuma-demonstrations kathi abantu bazatshala njani
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards, umgcini sihlalo webandla le-NDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithani. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke usithandekile. Sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uMqondisi Molo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba ingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga? Kungakuhambe njani?
Thina savele sakusola kusukisela ekuqaleni lapho esazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikitsho okwakubenza benike uhulumende kamnangagwa amalanga angaphose fike 30 kumbe ngithi inyanga yonke inothisi yokuthi bazabhikitsha okwakuyikuyini, ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazise ukuthi kule nto ofuna ukuyenza athule nje agoqe izandla ukukhangele. Sasibona ukuthi nje ngamadobhe nje kudlalwa ngempilo zabantu. Uzananzelela ukuthi sokuvela kathesi ukuthi lolu bhikitsho lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezanu. Ngabona ubonile ukuthi Politburo isuspendile abanye abathize ukuthiwa batholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikitshwe nakhitshweni umnangakho. Kungakho besihlala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo, ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebebotshwa, abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezingeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jikelele.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo i-corruption elizweni?
Ekuzima baba Gande labalalela ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe. IZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980. Uzakhumbula ukuthi ngabo-80s sake saba labo Willowvale scandal ababekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke. Kwabuya ngabo-1998 okumbira igangayi badla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho, baprotectwa nguyena lo uhulumende weZANU-PF. Kwathi ngomnyaka wabo 90 something futhi ofana nayo kanjalo, othikore banatha ifiweli betshontsha amafutha, uhulumende weZANU-PF wabaprotector. Ziningi izinto eseziyenzakele kulo uhulumende kusukisela ngo-1980 kuzofika kathesi, okusitshengisa ukuthi emuva lengabo-80 abantu babengakunanzelela ukuthi government yeZANU-PF i-correct. Lokhu kutsho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezocorruption. Uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe sabusa kwaze wavuma ngomlomo wakhe ukuthi emarange diamonds khona ngale kutshontshwe ama-diamonds aweth a-15 billion.
Labo abathi bona iZANU-PF isuke esihlalweni, abathi bona ZANU-PF must go, ubona ungani indlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni?
Sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo, asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go, ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi esiyithi esikufunayo yinkululeko yabantu bakomthwakazi, sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungu okuthiwa yi-corruption singaphili kithi, ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha njalo i-corruption kumbe ngithi ubusela kakukho egazini labo, kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi, ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwe-corona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu. Engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi, nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu, singena ebantwini sichumayela ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abeli izwe leZimbabwe abaphethwe yibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana.
Lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba. Ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe iCovid-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli seMDC Alliance uFazai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende uloke engakagcwalisi izeluleko zeMohlante Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo, umuntu ngamilinkomo.